Pane vano swika, pane vano gumira. Pane vano shaya plan, pane vano gumira. Ine zvandofika, ine zvinondikurira. Asa zhinji kachifunga zvinondifurira. Ndinozvipedzisira ndakuita unosingade kuita. Ndinozvipedzisira ndakusvika kwandisingade kusvika. Ndinozvipedzisira ndakunwa apa ndisingade kunwa. Make sure watch every weekend na ndirare kumba. Handisi perfect. Ndiri munhu nyama ndinomboshaya patience. Ndinomboita wrong move ndozoona later kundabaiza. Move too fast ndozoona later kundabaiwa. Yeah, but I'm going to do the same mistake and I got it. And just say why, I'm going to swig up on a switch. And I'm revenge, Rafa Ninda eat. No, I'm going to see you as I eat. Yeah, but I'm going to swig up, I'm going to gumi, I'm going to share a plan, I'm going to gumi. And I'm going to fika, and I'm going to curi. As I change the guard, the fungus, I'm going to furi. And I'm going to eat, I'm going to eat. And I'm going to swig up, I'm going to swig. Make sure watch every weekend and the regumba. Ningori ghetto yochiri kutsvaga hope kuburana. Chanonamatira njoti mwari ndivhenekere nsarasiki nzienzira yekufamba nayo. Panopina msiti ndichingwavha madhiri ndichiplaza nzowano chobura nacho. Ndasangana nezvawanda mwana anoswitcha pane ngada. This no one to trust. This no one to trust.
Besser nach Schicker, wenn es gerade schickt.